handikwanisi kuti nditaure kuti ndindakanyora nokuti handina kuisa zvinhu izvi pasocial media, asi ndinotsidza kuti ndakanyora matsamba akaenda kuna president vanga varipo vaMugabe ndichitaura nezveuori wanga uchiitika kuNet1, ndikazonyora futi rimwe document rakaenda kuna current president vaMnangagwa ndichitsanangura uori huri kuitika kuNet1 nokuPotras. Potras ndo regulatory authority vanobata zvemacommunications, tingati referee wecommunications. Takavapa zvese kuti ndo zviri kuitika izvi, uori hwakadaro huri kuitika.
Asi kana muchiti makaendesa umbowo hwekuti pane uori hwaiitika, sei nyaya iyi isina kuferefetwa semaonero enyu?
Ndo zvinotondishamisawo chaizvo chaizvo kuti ndakaisa zvinhu izvi musi wa 9 May 2016 kune vakuru vanga varipo vaMugabe, asi handina kuwana chaitaridza kuti vakatambira mapepa iwayo, asi ndakaisiya kuofisi kwavo. Saka zvakandishamisawo kuti sei vasina kudii kuti vaongorore zvinhu zvandandanyora zvakashata kudaro izvi. Chinhu chakandishamisawo nanhasi handisi kunzwisisa kuti sei zvakadaro.
Kana muchiti pane uori hwaiitika muchidimbu, zvii chaizvo zvamusina kufara nazvo zvamaiona seuori hwatungati hwaiitwa negurukota iri?
Ya, chokutanga ndechekuti vakachinja management yanga iripo kuNet1 vachiisa hama dzavo kana kuti vamwe vanhu vakabatana nebhengi rinonzi Netbank vakaiswa kuNet1. Hama dzakawanda dzakaiswa ikoko, hama dzavo kuzoita hama dzafomer first lady dzakaiswa kuNet1 ikoko, itadzingwa pasina mhosva. Kune vanhu vakawanda vakadzingwa kuNet1 vasina kupara mhosva, vakaita inonzi forensic audits vakashayiwa mhosva, asi still vakaenderera mberi vachidzinga vanhu kuti vaone kupinza hama dzavo. Ndechokutanga. Kuzoita mari dzainzi Net1 ibhadhari kambani inonzi Megawatt Energy yemuChina 4 million, asi tatarisa takatarisa nemamwe makambani vakatiwo vaikwanisa kuita basa iroro for 155,000 euros, kwete 4 million US dollars yaiwai. Uyezve mari iyo yainzi ibhadhari wekubhengi rekuMauritius, asi Megawatt Energy yakanyoreswa kuSouth Africa.
Tichatsaawo nyaya yamataura yekuti pange paita sekuti paipinzwawo basa hama dzaamai Mugabe. Mungati izvi ndo zvakaita kuti nyaya isaongororwe here kana kuti pane zvino?
Ati tinofungidzira kudaro kana maonero andinoita nokuti kana anonzi mainterface rally aya aitwa ndichiri former first lady, mayouth interface rally aya zvinonzi ndichiri Net1 ndiyo yaibhadhara yemari iyo. So saka vaida kuti vakaikana kuine vanhu vavo vanokwanisa kudii kuti bhadhara yemari kwakati chichiendeswa.